Mumwe mugari wekumbire mudunhu remashonaland central amai Helen mufundisi vanoti sezvo chikafu chiri chishoma vave kutoraramawo nemichero yemusango yakaita semauyu ayo akawanda munguva ino.
Kutongoraramawo zvokungoraramawo zvokutose kunokuwo kune michero ukaita semasau, saka toti masau iwayo tinomadzura kana aoma, saka toti makuseni ayayi otomadzura ovhangira. Kurarama kwekuti hapana zvokuita, hakwanisike kuti ungodye ega ega kutoita mazuva, unoguma wakutonzwa mudumbu nawo masau.
Amai mufundisi vanoti nzara yakatarisana nevanhu mudunhu ravo iri kunyanya kurwadza madzimai nevana vavo. Amai mufundisi vanoti chikafu chavari kupiwa chemakirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chishoma zvikuru.
Inini mararamiro akuita vanhu segore ratiri rinori igore rakaomarara zvokuti munharaunda medu mune nzara. Tiri kupiwa hedu chikafu asi hachisi kukwana, kunyanya madzimai kunyanya ane vana vari kushungurudzika zvakanyanya ipapo.
Mumwe mugari wekumbire muward 3 kukanonga pamuganhu weZimbabwe neMozambique amai Loveness Kuzeya vanoti vave kudya kamwe chete pazuva sezvo chibage chavari kupiwa chiri chishoma.
Tinodya kamwe chete kurosi pazuva, kudya kwacho tinogona kuzvitsara.
Amai Guzeya vanoti pachibage chavanopiwa vanotanga vabvisa garoni rekugaisa sezvo vanenge vasina dhora rimwe chete rekuAmerica rekubhadhara kugaisa, vozosiya chimwe chibage chekuita mangai evana kuchikoro.
Mari chai inotonika, garoni randatifana kutaputa futi tobhadhara kumugaisa ndotikwasikurama zvakanaka.
Sabhuku wemubhuku rekwakanonga raRemigio Kazulu vanoti nzara yapunya chisero mudunhu mavo zvave kuita kuti vagari vatengese zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari shoma kuti vawane mari yekutenga zvekudya.
Kushaikwa kwacho chikafu pada panhau dzemombe vanenge vane zvipfuwo vaine zvipfuwo zvacho kutengwa nemari kwayo zvekuda kwevari kuuya mapaya vane matengero avanenge vachiita kana ukashaita mombe nemari yakati iyo vanenge vachitenga nemari pasipara.
Mukuru musangano reNational AIDS Council mudunhu reMbire vaClaudius Musandaira vanoti nzara yave kukanganisa kunwiwa kwemapiritsi nevanhu vanenge vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa ukasha hweHIV and AIDS. Ishengezi vaPeter Paspamire vemudunhu reMashonaland West vanoti kubva nguva yekare kana kuine nzara Mwari vanoita kuti kuve nemichero inoraramisa vanhu yakaita semasau, mauyu, hacha pamwe nezvimwe zvakaita semhashu zvichienderana nenzvimbo.
Saka Mwari aka pakati kadambudziko kana kuti anotozviziva kuti yanorunga anenge aine plani B yatekuana vanhu vanokwanisa kuzivatakura vanozorarama nezvizvi. Kunobuda kukwanisa kunobuda kutemi hacha iyoyi mumichero yemusango ukaona akawanda chaizvo inenge itotudzira kune nzara inenge yakutokavhira zvimwezvi.
Kunyange vanhu vari kuti chibage chavari kupiwa chishoma, mutauri webazi rinoona nezvekuchengetwa kwakanaka kwevanhu munyika Muzvari Respect Chofamba vanoti chibage makirogiramu manomwe nechitimu pamunhu pamwedzi chakatarwa neFood and Nutrition Council iri mubazi rezveutano vachiti chinofanirwa kukwana sezvo chakatarwa nana mazvikokota ezvekudya zvinovaka muviri.
Nyatakagarirwa pasi nehome committee and they said that 7.5 kilograms per person. Because remember we were saying per person, so it was kana muri 10 remaining, munopiwa chii 75 kg amwedzi 1.
Munyika mune nzara nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka zvichikonzerwa neEl Nino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika uye vanoda rubatsiro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.